anga ndinyatsise anotaura chokwadi mari hanga ndinyatsise anotaura chokwadi mari hanga ndinyatsise anotaura chokwadi hanga ndinyatsise chokwadi mari hamunga ndinyatsise munoreva zvokwadi hamunga ndinyatsise munoreva zvokwadi pese pamunofura muromo wenyu Jehovha 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 munotaura chokwadi Mari hanga ndinyatsise chokwadi Jesus, Jesus Tererai Muterai Jehova Vano taura choko Tererai Jehova Vano taura choko Sati vani nyatsisa Havanga ndinyatsise Vanorea chokwadi Pese pavanotaura Pese pavanoprofita Pese pavanotaura Havanga ndinyatsise
He can never let me down. He won't let me down. He can't let you down. He will never let you down. If there's one thing God cannot do, that is to fail. God won't let you down. He won't fail you. Yeah, 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 yeah. Have I got anything to say? Have I got anything to say?
Have I got anything to say? Lord, you'll never let me down. Havanga ndinyatsise. Those who put their trust in the Lord, you'll never let them down. Havanga ndinyatsise. Havanga ndinyatsise.